Izvi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadandemutande dzechizvino zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Program muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do you promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzehupfumi, mune zvemamiriro ekunze, nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese, kusanganisira vari kumaruwa, vasastaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino muzvare chatenda mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino zvino.
Saka nyaya yekuti tisvike mazeka kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapinde pamasaisai. Chechitatu, vanhu vawane connectivity inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita seminist of ICT, tikange tagona izvozvo ndinoona kunge kuti tinoachivha vision ya president yoda munangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalized Zimbabwe takanangana na2030.
Muzvare mavetera vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndo zvakuita nyika. That is where the world is going to. Ndo kwakuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise zvechizvino zvino pari zvino. Haungati zvino kwakunzwa kushandisa matirakita iwo unongoramba uchingondoda kushandisa banza. Naizvozvo ngatitaure kuti nyika iri kuita sei. Zvizvi zvino zvino zvakuitika nokuti ndokuvandudzika kuri kuita nyika yacho. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaisai kuti tivandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndonditaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei? Ngatitarire mikana iri kubuda nekushandisa kwatakuti atishandiri.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatana yo haisiri hondo yekuseenza nemaoko, iya hondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nekuumba zvatingisida kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburisa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vaCharles Sunday vanoti zvipingaidzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva chizvarwa chekunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekuno kusati uye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunoti nezeo michana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kumamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Program iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.